Ya isu sewa shandi tirikutswa kumutana nekudumbu. Mitezo irikuiswa haisi kutarisa mushandi ndochekutanga chaicho. Chepiri chacho mari yacho yavanoti vhiki hazvina kutswa vakatiudza kuti iri kubhekwa negold rinove ratinomaina isu vashandi saka hapa muchitaita nani nekuti gold riri kukwira mutengo asi vhigi riri kudonha mutengo zvinotyisa tikanzwa zvekare rimwe remagamba edu vanove vamutsvangwa vachitizita rekuti vhigi vari pakune mukuru wenyika vanove purezidendi wedu vamunangagwa kazi kusimba kwakaita purezidendi wedu vamunangagwa ndokusimba kwaita vhigi bati nemadonhero araita handizi kuti purezidendi munangagwa vachiri kurida here zita rekuti vhigi
regai tirwe kuna vatongogara vatongogara munoti nenyaya iri mudariro uye mashoko ataurwa navajavangwe
tinanga takaunzira hausiki inyaya yekustabilize our currency and to tame inflation inyaya yakanga yanyika inflation and arabdjet yakazoona zvakakodzera nenyaya yepressure inengekupa onda forex yakazoona kuti ite devalue tickets saka arabdjet yakazoita react as a way of addressing because pressure of foreign currency yakanga yanyanya so ingove moment yediki zvigadziriswa kabzi vamutungamiri wenyika vachitaura kuti a duty of everyone as a Zimbabwe to defend our currency and vamutungamiri vataura zvakare kuti they've noted the concerns of civil servants and they are going to look into their fight. So I think yes, it's a painful moment, but I think government is doing everything in its power to address the issue of speech they will come in the right now. But I'm not sure what the band is. Zvekuti vhigi razodonha saka vamunanga zvabuda aiwa vhigi riramba rakasimba riripo ingori devaluation yaityaendwa zvina kutanga kutika muzimbabwe zvinoitika munyika dzakawanda wanda
vanomboka munoona zvichizobatsirawo here kune makambani akazvimirira nekwenyuwo kumasangano emigodhi tikaa taonawo vashandi vehurumende vachiwedzerwa mihoro
vamajonga handidi kunyeperai hurumende yedu yavamunangagwa haina kwainotisvika sevashandi haina chivashandi chainacho 2017 vachipinda takamacha tichinodzidza vamugabe chifungwa kuti matambudziko edu aikonzerwa navamugabe vamutuliniwe vakatitaurira chirungu chaityisa vakatiti taakuita anonzi maausterity measures mumapolicies ari kuiswa necurrent government anongonobata mari yemushandi mushandi wavamunangagwa ari kuhora 300 iyo yakasiya choreswa navamugabe akutekswa mari inotyisa kumapension kwedu vakaenda vakanotiisira airtime 32 of 2019 inobva yatora mapensheni ose nyika yedu haisi kurawa nesanction nyika yedu iri kurayiwa necorruption
regai tinzwe kuna vatongogara vatongogara pindirai tinzwe
vangu vakutoita netembo unekushaya chiotangira pati nyaya yemaostenity measures anga achitaurwa aya tirikuona achishanda zvaizvozvi bcause mukatarisa kusingaura kwakaita vana vezimbabwe makore apfuura taina maprojects akawanda achiitira mumwe munyika angave marodzi angave mabridge angave madhemu mainnovation hub zvichikaita kumining saka hatingati maostenity measures haasi kushanda ari kushanda vatirambe takasunga matumbu nyika ichiwakwa
vanomboka chii chamungakurudzira kuti dai chaitwa nehurumende pamwe nereserve bank of zimbabwe kuti zvinhu zvigadzikane munyika kunyaya dzemihoro
ini ndinoti hurumende yedu dai yakwanisa kuvhara mwena wecorruption ndochekutanga chechipiri kuti mari yedu iite simba mari haidi politics ieconomy vamunangagwa ngavabatane navashamisa vabatane nemapolitical parties ose vavake nyika
vatongogara hanzi uori ndohwauraya nyika
hapana nyaya yecorruption iti kumhanuzira nezvayo gavhumendi iri kuita zviri zvainogona kana inyaya yecorruption tinoona kuti yakanyanga kukambuni ndo kunofanira kutanga kugadzirwa corruption yari nyaya yekuti zvatibatanei navashamisa vashamisa vakati ini ndasiya politics so unimukire munhu akati ndasiya politics yatibatani